vakshandi vakauya kwandiri vakandikumbira kuti zvazvadai tinoita sei takabva tamhanya kumatare tikanoti kune vematare vashandi ava vava kuda kubudiswa mudzimba dzavaigara iyo mushandirwe anonzi Rainmine asina kutevedzera zvinodiwa pamutemo kuti ange anzi vanhu havasisiri vashandi vake avapa mari dzake
vanhu vangani vari munyaya iyi
taenda nevanhu vanokwana 359 ndivo vakakwanisa kunge vachitaura neni asi vakawanda zvavo vanopfuura ipapo
vashandi ava vanodei
vashandi ava vari kuti kune Rainmine kana musisatidi hatikumanikidzirei kuti murambe muchinzi ndini mushandiri wedu asi ichitibhadharaika zvatakashandira makore ese awa Rainmine iri kuramba ichiti patakavhara muna 1999 takakupai zvaifanirwa kupuwa asi chotishamisa ndechekuti hapana mapepa kana magwaro abuditswa neRainmine anotaridza kuti vakavapa mugove wavo muna 1999 vasati vavhara
saka dare rapa chii kuvashandi veparainmine ava
dare rapa mutongo wekuti vashandi veparainmine vagare mudzimba idzodzo dzekambani ravapawo mvumo yekuenderera mberi nemabasa avakanga vachiita vamwe vari kuita mabasa emaoko ipapo vari kubika sadza vachitengesa kuti vawane cheuviri chemhuri yavo
iyo Rainmine yanga isina chikwereti here kuvashandi ava
Rainmine iri kunzi haina kubhadhara vashandi vayo pamakore anokwana kuita iwo 17 inova nyaya tichazotora mugore ra2019 matiri kupinda umu tava kuenda kuministry of labour kuti ibhadhare mari iyoyo kuvashandi
mari ingasvika mari
sekuona kwedu mari iyi inenge yakusvika ku12 million
pari zvino iyo Rainmine yakwikwidza here zvatongwa nedare redzimhosva
yanga isati yakwikwidza ndinodavira kuti vachiri kumboverenga magwaro nekupangana mazano ekuti voita sei voenda kumberi here kana kuti vogutsikana nezvatongwa nedare